Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 23, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vadhavemwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachirinorapwa, zvinhu hazvizofamba nenzira. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kukinya, hasati tisati taziva kuti uchauya rini kuno.
Mutungamiri webato reZapu uye vari mumwe wevarwiri vehunde yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso Dhavengwa vashaya. Gurukotaro zvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzepeturu nemafuta edzimotokari. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yoenderera mberi nekongresi yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZapu uye vari mumwe varwiri vehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhumiso Dhavengwa vashaya. Taurai Shava anotipanya yenu tevera.
Mumashoko avataura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo nhasi masikati, sachigaro weZapu vaIsaac Mabuka vati vaDhavengwa vashaya nhasi mangwanani muNairobi guta guru reKenya vari munzira kubva kuIndia uko vange vachirapwa.
Vadhavengwa vashayikwa vari kuNairobi vaibva kuIndia kwavanga vachirinorapwa, zvinhu hazvizofamba nenzira. Kava zvanzi habheta vauye kumusha. Saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kuKenya, vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendire mberi vauye kuno kuZimbabwe. Saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya, hasati tisati taziva kuti uchauya rini kuno. Sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika, vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku.
Padhavengwa vange vave nemavhiki ane chitsama vachirapwa vari kuIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko paTwitter ekushaya kwavadhavengwa. VaMnangagwa vati vairemekedza zvikuru vadhavengwa pamwe nekurwira kwavakaita rusununguko rwenyika. Vatiwo vadhavengwa munhu akashanda kwenguva yakareba vari gurukota rezvemukati menyika. VaMnangagwa vatumira paTwitter mashoko ekurwadzikana kwavo kumhuri neshamwari dzavadhavengwa. Vachipindura mubvunzo wekuti pane rubatsiro rwange ruchipiwa vadhavengwa here nehurumende, munyori mukuru webato reZapu vaStrike Mukandla vati sebato havazivi urongwa hunogona kuve hwakaitwa pakati pemhuri yavadhavengwa nehurumende. Vatiwo ivo sebato havangade kutaura nehurumende kuti vadhavengwa vapiwe ruremekedzo rwegamba renyika vagovigwa kuNational Heroes Acre, vachiti vadhavengwa vaigara vachitaura kune dzimwe nhengo dzebato ravo kuti havadi kuzovigwa ikoko. Mumwe wevaive vakuru vakuru muZipra vaAndrew Ndlovu vaudza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru, vachiti vadhavengwa nemumwe wevanhu vakapa gwara kuvanhu vakawanda panyaya yehondo yerusununguko.
Ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga nokrosa sei. Ndo vanhu vekutanga kuhondo. Ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei. So really at this moment that yadhumiso Dhavengwa nevamwe vangu maZipra, I know kuti vari kunzwa kurwadziwa.
vandilovo vati vadavengwa menzanzo mukuru wemunhu aive nemutsa vachiti vakashungurudzwa zvikuru nehurumende panguva iyo nyika yakawana kuzvitonga vaRobert Mugabe vari panyanga asi havana kuve nemweya wekuda kutsiva kushungurudzwa uku
chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot wrap his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyo anga asingadiutsinye, a lot happened, but he never revenged. He was detained for no reason, he never revenged. He remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
Vadavengwa vakasungwa pamwe nemushakabvu Lookout Masuku muna 1982 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Kunyange hazvo vaive vawanikwa vasina mhosva vakaramba vari muusungwa vachishungurudzwa kusvika vazoburiswa mushure memakore mana. Mushure mechibvumirano chekubatana chakaitwa pakati pepf zapu nezanu pf muna 1987 vadavengwa nevamwe vavo pasi pamushakabvu Joshua Ngomo vakabatana navamugabe nebato ravo pakaitwa Congress muna 1988 vose vari pasi pezanu pf. Vadavengwa vakaramba vari muhurumende vari gurukota rezvemukati menyika kusvika pavakazokundwa musarudzo dzevamiriri veparamende namushakabvu Gibson Slander muna chikunguru 2000. Zvichitevera kukundwa uku vadavengwa havana kupiwa chigaro chegurukota navamugabe. Vadavengwa nevamwe vavo vakabva kupf zapu vakazobuda muzanu pf muna 2009 vakanomutsurudza bato rezapu vachiti vaisawirirana nezvaitwa navamugabe mushure mekushaya kwavangomo. Muna 2008 vadavengwa vakabuda pachena vachiri kuzanu pf kuti vaitsigira vasimba makoni musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna 2008 iyo yakaona vamugabe vachikundwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Asi sarudzo yemutungamiri wenyika yakazodzokororwa sezvo vatsvangirai vasina kukunda zvine mutsindo zvinotambirwa nebumbiro remitemo yenyika. Vadavengwa avo vaizikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Black Russian vakadzidza zveusori kuRussia uko vakashanda nesangano revasori reKGB. Vadavengwa avo vanga vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vasiya mudzimai zodwa vana vashanu pamwe nevazukuru. Urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavadavengwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tarasikirwa negamba, tarasikirwa neshasha, tarasikirwa nababa, baba venyika, baba vanga vasina rudzi rwavaisarudza, baba vanga vasina zera rwavaisarudza, baba vanga vasina kuti vaida uyo kana kuti uyo, vaida vese, vaida vanhu, vaitarisa zvakanakira nyika. Murume uyo anga ari akamira pachinhano, ndosaka muchiona pasarudzo vakafamba nesu tikakambe natese vachitisidzira nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotisiyira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokutisiya honai tangomira tega hatitisina nokuti hatine utiziro tatine vanga vachitidzidzisa tanga tine hwaro tanga tine dura tinodura ravazwa muti mukuru wadonha kureva kuti mumvuri wabva totangira papi tichirasikirwa nemagamba akatasana baba vadavengwa, totangira papiko tichirasikirwa neshasha nezvirina zvemapato. Tanga tichitarisa kuti chii chakanakira nyika, tanga tichitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi. Vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia, nenyaya yekuti vanga vakatsvenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumhetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity. Saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano kwete vari kuzapu kana kuti vachiita zvezipra, asi kuti vari chibwe chitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
Saka nyika ingavarangarire sei vachamisa?
Uyu murume akakodzera kuti arangarirwe nemunhu wese achipuhwa ruremekedzo rwatinopa kuvarume nemadzimai akarwira nyika, akarwira nyika igamba zvisina kana nharo.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura nezvekushaya kwavadavengwa muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatao munyori mubazi rosho kuburiswa kwa mashoko vaniki mangwana kuritinzgeo pamire urumende.
Vata wengwa wangawari minister we home affairs murumende edu tengu ya katirebei. Vata tuwala izuzo wangawari muri mkuru we honde chumrenga. Saka chizaru wangwana wezi ashaya. Saka nukudaro urumende ino chema pamwe chete ne muri yoka Dzavengwa ni waka wakombereza varasikirwa. Ino chema pamwe chete ne muri ya Zimbabwe. Ino chema pamwe chete ne muri ya Zapu. Ino wa batu la raitu ndamirida.
Iyo muri yao ya ambo uyao ere ku urumende kuti inge ichi wana rubatsiro kuti mutumbi wao ube ku Nairobi uchia ku Harare. Zuri kufamba se muri kubatsirana nao se.
Wa Dzavengwa vakagara vari kubatsirwa na neutungamiriri vamunangagwa kubvira pakurwara kwavo pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti aiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai asi chandingakwanisa kutaura sehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza iye zvinezvi ndezvinhu zvaitika tingangoti inawe yasa gamchira tingati 4 or 5 hours ago saka atata nyunganidza kuti vava papi nekutata wamanheru asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera nekuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita saDzavengwa.
Uyo anga ari munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuenderera mberi tichitarisa nhoroondo yavadhumiso Dzavengwa, tiri kutarisa mabasa avakaita munguva yehondo yerusununguko uye zvavakaita nyika yavana kuzvitonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing abata vaive nhengo yeZanla High Command vaBernard Manyadza uye vaive nhengo yeZupra vaMax Mukandla. Atanga nekubvunza vamukandla nezvekushanda kwavo navaDzavengwa.
Pandakatanga kunzwa nguva yehondo is my commander. Dzavengwa is in touch a soft spoken person yauya anoda zvinzvomunyararo. Dzavengwa munhu uya angakamirira vanhu. I still remember chaiko kuti munomu ari ku cabinet ikoko kupanyaya zvinwa. Akambouza cabinet yezvinwa achiudza kuti anoda mvura yokukami jemu iye ngaanotora kapi yakaimwe iye mvura iyoyo. That showed kuti munhu angakamirira vanhu. Tinoona kuti tarasikirwa chaizvo chaizvo negamba risingatsvagi kuti anodyikewa nani vese vanodyikeya magamba vadiki kuna Dzavengwa. He was the only person angasara ari commander of the country. Mnangagwa akatrena naDzavengwa pati Mnangagwa under the command of Dzavengwa.
Vamanyadza, tipeyo pfungwa dzenyu pana vaDzavengwa makamboshanda nawo here munguva dzehondo idzi?
Tere ndishini yavedu aya ndoda kudai vaDzavengwa kufa kwavo it's an end of an era, the end of an epoch. Mukureva kutini, he was both a nationalist, vachiruma youth kuna NDP, he was also a revolutionary, vakakireta Zipra. Mukureva kutini ni quality yavo, inotikubvira perception, kusika unflinchingly, kuramba vari consistent, panyaya dzekuti ngatiti yezvinhu muZimbabwe. Vachisenza mbitrago tingakanga nezvemanegotiation zvese izvo vakanga vari brilliant strategist kusvika 1980 kozoita hawo mamachinations mamwe avahistory yakazovaita betray vamwe vavaishanda navo voita tena against kuvabiya yedu yokuzanira kwataivawo vaakutena vachiti tadhisikabva zvombo kugwai taigodhisikabva zvombo sei ivo vakanga vari muwanga achidzidza details vapatakamboita joint military council yenzi kumbeya kutii navo ikaita zvipa tii navo vokozonzidzadzisika vazombo sekuno zvakasinga zvekuti vakange vaine army yavaitungamira yezipura anyway that something else asi ndikutaura kuti nini yes he was an unflinching revolutionary fighter aikwanisa kubatanidza vanhu izvo zvizvi pakupedzisira pavakanga vachitaura vakaita revolution yekuti vakanga vatobvumirana nana komuri tongogara kuti takuenda kunofoma ami imwe chete vari ku Lancaster vakashitaura izvaitaura kuma journalists
todzoka kwamuri vamukanja vamanyadza vataura nyaya yekumboshungurudzwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi muchitaura navo vainzwa sei nezvakaitika mumakora
kutaura nezvake zvinotopa kurwadzwa unobwasha paunotangira nopaunomufira nokuti he was just munhu anga nefocus munhu angatida kuti dai nyika yatongwa kubva pakutanga chaiko yakatsika panyaya yedevolution zvakare munhu uyo anga akatarisira kuti deyeno nyika anga akagara zvakanaka vese vakangoinda kuchiupo chemaliberators kusunungura nyika aizofa zvake akatambanuka kana nemawar veterans vasina dambudziko nomumwe munhu akaengineer nanomuyakure chidongo nyaya yemawar veterans kuti vawane mari dzavo saka naizvozvo tinoziva kuti Dzarengo akaindiswa kutorongo kuchinzi akachengeta zvombo he was just suspected kuti iye pacho zvake anogona kuzofurirana nemauto ezipa kupandukira hurumende kwete kuti akachengetesa zvombo but he was just a humble man abuda haana kuda kutsiva nokuti high court yakamuti decide kuti haana mhosva
todzoka kwamuri vamanyadza tichipeta chirongwa chedu ichi tiri kuonawo kuti zvimwe zviri kurwadza vakawanda ndezvekuti vanga vava kunorapwa kuIndia nenyaya yekuti zvipatara zvemunyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka harisi dambudziko hereri kune mimi vakarwa hondo kuti zvamakarwira zvacho zvinenge zvisiri kunyatsozadzikiswa
apo ndipo panonyanyisa kurwadza nokuti onaika patakarwa isu hatina kurwira povhati yatanaye shuwa tinyachemadho kuti akatemwa vakawanda voenda kune dzimwe nyika isusu vanhu vichida kurapwa vanhu voenda kuIndia teita mahospitari makuru chaizvo zvakaita vana parirenyatovayavaya asi haana chirimo haana mabhandeji haana mishonga zvinotonyadzisa izvi kuti nemaresources atiinawo muno muzimbabwe kubvira pasunshine chaipo chaipo upfumi hunotadza kumanejwa zvakakwana uhwu kusvikira here vanhu vaakuenda kunofira kunana India asi munyika mavo vakaryira kuti nyika isununguke saka izvo zvinotonyadzisa izvo kuti vadhimisa vanofanira kuve vari muno vafa vaine bundu pamoyo
vaive nhengo yezanla high command vabernard manyadza vachitaura vari parunhare vari kuhwedza manzwawo zvakare kubva kuna vamax mukandla vaive nhengo yezipura vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi ava vanga vakatarisirwa kuzivisa paramende nhasi mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemafuta ekufambisa vatadza kuita izvi sezvo vasina kuenda kuparamende uye hapana chikonzero chapiwa Godwin Mangusha anotipa nyaya iyi
nezuro vanotungamirira basa rehurumende muparamende zvekare vari gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakazivisa nhengo dzenational assembly kuti vachasi vainge vari kugadzira gwaro ravange vachifanira kutura mudare iri nhasi asi vatadza kuita izvi mutauriri wedare iri vajacob mudenda vakarambidza nhengo dzedare iri kuziya nyaya iyi vachiti izvi zvaizoitwa mushure mokunge vachasi vatura gwaro ravo vachinyora padande mutande ravo retwitter nhasi mangwanani vachasi vati nezuro vakaita musangano nemakambani anotengesa mafuta aya pamwe nekambani inoona nezvemashandiro avo yezimbabwe energy regulatory authority vati pamusangano uyu vakaudza makambani aya kuti anofanira kutevedza mutemo osiyana nezvechizivano pamwe neuori uye vachatora matanho akaomarara kugadzira zvinhu muindastri iyi kana vanhu vasingadei kutevedza mutemo vachasi nemamwe makurukota akawanda ehurumende vatadza kuenda kunopindura mubvunzo mudare resenate izvo zvaita kuti vange vakabata chinzvimbo chemutungamiri wedare iri vamike nyambuya vazivise kuti vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika vachitaurawo musenate nhasi senator simon kaya moyo vanhu vezvakare mutauriri webato rezanu pf vati makurukota ehurumende haasi kupa mhinduro dzinofadza mudare iri vati zvakakosha kuti makurukota ashande zvakanaka nehurumende kuitira kuti nyika ifambire mberi Mune Monyaya, mukuru wekambani ya Zimbabwe Broadcasting Corporation wa Patrick Mavura, vaudza komiti ya paramende inoona nezvekuburiswa kwemashoko kuti vanhu vakawanda munyika havasi kubhadhara marezinesi yematerevhizheni nemaredhiyo nekuti vanoona sekuti zvirongwa zveZBC ndezvemhando yepasi pasi uye hazvienderani navo. Vati dai vanhu vachibhadhara marezinesi avo vangadai vachiwana mamiriyoni mazana maviri nemakumaviri emadhora pagore, asi pari zvino vari kuwana mamiriyoni gumi emadhora chete. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navamavhura shamisi uye ndosaka vachigaro taura kuti mashandiro ekambani iyi ngashandurwe kuti iite zvido zveveruzhinji. Vamwe vatiwo mishina yeZBC yaora ndosaka masaisai ayo asingasvike kunzvimbo dzese munyika. Vamavhura vazivisawo kuti vari kugadzirira kuvhura mamwe materevhizheni matanhatu apo pachatanga chirongwa chedigitalization. Vati vanhu havafaniri kutombotya kuti ZBC ichatadza kuwana zvekuburisa mumaterevhizheni matsva aya, vachiti vakatonyorerana zvibvumirano zvekugovana zvirongwa nenhau nedzimwe nepfenyuro dzemusadic nepasi rose pamwe nezvikoro zvepamusoro zvemuno zvakaita seGreat Zimbabwe University iyo yatove nedzimba dzekutepfenyura. Mukuru anoona nezvenhau nezviri kuitika panguva ino vaGilbert Nyambabvu varamba kuti ZBC inoburitsa nhau dzayo yakarerekera rimwe divi vachiti vanoita basa ravo pachena. Asi sachigaro wekomiti iyi vaPrince Duveko Sivanda vaudza vakuru vakuru veZBC kuti zviri pachena uye pane umbo hunoratidza kuti ZBC inoita basa rayo ine divi rayakarerekera uye isingape vanhu vese mukana pane penyuro dzayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa vakapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives svondo rapera varambirwa chikumbiro chavo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare raMajor Street vahosiya mujaya vati pane hukama pakati pevasungwa nemhosva yavari kupomerwa kunyange hazvo vasina kupa zvikonzero zvokuti sei vadaro. Zvisinei nemutongo wavatura wekuti vasungwa ava varambe vari muusungwa, vamujaya vashora hurumende nekutadza kusvitsa umbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti pane fungidziro inonwisa mvura yekuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati vashamiswa nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa nedare saka tinongotambira sezvauri, asi hatina kugutsikana nekuongororwa kwaita nyaya iyi. Saka tichatora matanho ari pamutemo kuti tigadzirise hatina kugutsikana napo.
Vatatenda mombe yarara nevamwe vavo vanoti vanyasha Frank Mpahlo, vaGeorge Makoni, muzvare Farirai Gumbonzwanda navagamuchirai Mukura vakasungwa mushure memusangano wezvekodzero wavakapinda kuMaldives uko kwavanonzi vakanodzidziswa nzira dzekupandukira hurumende nevesangano rekuSerbia rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Hurumende inotiwo vasungwa ava vakadzidziswawo kushandisa pfuti diki nzira dzekusasungwa nadzo panguva yekuratidzira pamwe nezvechitororo, asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mutongi wedare ati vasungwa ava vadzoke kudare musi wa 6 Chikumi. Mune imwewo nyaya, MDC yavaNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekongresi yayo zvisinei nenyaya dziri mumatare. Izvo zvinotevera chikumbiro cheimwe nhengo yeMDC amai Maureen Tawenga chekuti kongresi iyi imiswe pamwe nemutongo wakaturwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti MDC inofanira kuita kongresi yechimbi chimbi. Pataenda pamhepo, nyaya yakakwidzwa kudare namaita wengwa yekumisa kongresi iyi yanga yaraswa nemutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore ichinzi haisi nyaya yainganzwikwe nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapana chinovatadzisa kuti vaenderere mberi nekongresi yavo. Congress ye MDC iri kuitirwa kugweru vachamisa vakatarisirwa kusarudzwa semutungamiriri webato kunyange hazvo vamwe mu MDC vachiti pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka zvichitevera kufa kwava Morgan Tsvangirai avo vaimbotungamirira bato iri zvinosanganisira matorero akaita vachamisa utungamiriri webato iri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Kuoma kwezvinhu munyadza zveupfumi kunonzi nevagari vekumaruwa vakawanda kuri kuwedzerawo matambudziko avo sezvo kazhinji vachizomanikidzwa kutenga zvinhu nemitengo iri pamusoro zvakanyanya. Semuenzaniso, kana mafuta ekufambisa dzimotokari akakwira mutengo, vezvitoro zvekumaruwa vanonzi vanobva vakwidzawo mitengo yezvitengeswa zvavo vachipa zvikonzero zvekukwira kwemafuta. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti vakawanda mumaruwa vamanikidzwe kusunza zvavanoda zuva nezuva zvakaita sesipo, shuga, mafuta, munyu nezvimwe vachishandisa chibage kana zvimwe zvirimwa zvavanenge vainazvo. Asi vamwe vanoti izvi zviri kuitawo kuti vagari vekumaruwa ava varasikirwe nezvirimwa zvavo sezvo vari kuvatengesera ava vari kuzotenga nemitengo iri pasi. VaAlbert Gore Musandu vekumuzvezve kumhondoro ndemumwe wevagari vekumaruwa vave kurarama nekusunza. Vagore Musandu vanoti vari kumanikidzwa nenhamo kubhadhara bhagidhi rimwe chete rechibage kuti vawane semuenzaniso makirogiramu maviri eshuga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuzvezve kwatiri zvinhu pari zvino takutopona nekuita butter trade nechibage chatikarimawo. Chibage chacho chatikarimawo chishoma, saka zvinhu pari hatichakwanisa kuzvitenga nekeshi, saka takutotengawo nechibage.
Chii chamunee muchitenga nechibage?
Tingachitenga shuga neflour nesipo, tingangoti mabasi commodity vatinenge tichitengawo ekukwanisa kuraramisawo mhuri pazuva.
Saka munee muchitenga kunani? Kune vezvitoro here kana kuti kune vanofamba vachitengesa?
Kune vanofamba vachitengesa, zvekuti kune vezvitoro pari zvino shuga pari nhasi iri kuita $8 mashopu edu. Saka kune avo bhakidi rimwe chete riri kuita 2 kg pane vari kubva kutaundi vaizoichinjisa.
Saka imi munozoziva sei kuti bhagidhi ramamupa riri kuita mutengo uri pasi pane kunge dai maenda kotenga kuchitoro?
Pari zvino kamiriro kakasikaita kuti ndiende kutaundi kwaok kunotenga kwaok, zvinhu zvakatondiomera, ndotoona ndotobvisa imwe mari futi kuti ndiende kwaok. Saka ndotongoti munhu auya panopamba bheta ndirikuita sei, ndikotambira zvaanazvo ini ndogara panopamba zvamune ndodya ndiri panopamba. Saka hapasina kwandisa kusunga chienda ndokuti zviri nani pari kamiriro kakaita situesheni yacho.
Ko muri kudii kunotengesa chibage chenyu kuGMB mowana mari mochizonotenga kuzvitoro zvakachipa?
Kuti tiende kuGMB pari zvino chibage chacho chichiri mudura, tiringoita tichingotokonora kuti ndichiunganidze kuti chimwe chichiri chinyoro bhati chenga changoomawo, munhu akasvika shuga yapera ndorongomutokonorerawo bhakidhi, ndomupa bhakidhi iroro ndopiwa shuga. Saka chiri mudura kuti ndichiunganidzei kuti chiende kuGMB haisati yasvika taimu yendiendese kuGMB.
Ko zvimwe zvakakwira mitengo muzvitoro ndezvipi?
Zvinhu zvakakwira zvakaita sana 2 kg rice yakakwira kuno kuyapa $10, flour iri $8, bhari sipo riri kuita riri $5.
Flour inenge iri makg mangani? Iyi rice yamataura anenge ari makg mangani?
Apa ndikutaura zvema 2 kg, 2 kg.
Ko mafuta ekubikisa?
Mafuta ekubikisa pari zvino 2 liters yangaita $23, 2 liters. Kutaundi iri kuita $14. Saka kuno kutingoti kana munhu umwe chete angoti ari kuenda kutaundi takutongomurayira magrocery edu ese, takutongomuunganidzira mari.
Avanga vari mugari wekumaruwa emuzvezve kumhondoro vaAlbert Gore Musandu vari parunare kwakare kumuzvezve neStudio 7. Musakanganwa vateereri kuti muchirongwa cheWomen's Round Table nhasi na 8 PM tiri kutarisa nezvekongress yeMDC iyo ine vanhukadzi vatatu vachakwikwidzana chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezapu uye vari mumwe varwiri wehondo yerusununguko vane mukurumbira munyika vadhimiso Dhavengwa vashaya. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune chasi vanotadza kuenda kuparamende kunotsanangura mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzemafuta edzimotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chananjani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlazi mashumi mabili lantathu kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje,
noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi kuzaba ngcono, sasekhona isikhatshana ngokufisa kwakhe, ube ngumuntu osesendleleni, ube plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni lelo inkululeko.
Omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra njalo obe ngumkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa kasekho. Umthetho ndaba we High Court walile ukwamukela isicelo esikhwezwe ngamanye amalunga eMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla oweCongress oqala kusasa. Umthetho ndaba kamantshe unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe besetheswa umlando wokuzama ukuvukela uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZipra umnumzana Dumiso Dabengwa kasekho. UDabengwa yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi Black Russian ngesikhathi sempi ubhubhe namhlanje eseNairobi kwele Kenya kuhambo lokuphindela ekhaya ngemva kokuqeda amaviki ambalwa eselatshwa kwele India. Kuviga obathabile masuku.
Ngizafika ngithini kubo JZ kumdala uNkomo kumsika la kumama uLesabe kunye labanye bami bonke esasisonke empini. Nxa ngingahamba lamhlanje ngichiye ilizwe leZimbabwe lisesimeni elikiso. Kumele silungise ilizwe lisebenze. Lawa ngamazwi abehlala ekhulunywa nguDabengwa nxa esethula ukudana kwakhe ngomumo welizwe. Umnumzana Dabengwa ubhubhe namhla kwele Kenya ngesikhathi evela kwelatsha kwele India. UZulu ikakhulu kobulawayo uveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaDabengwa. Bekhuluma lentatheli izindaba lamhla emini, umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation umnumzana Mthulisi Hanana uthe lokhu okuthe kwabehlela kubuhlungu kakhulu.
Into esiyehlakelela isizwe seZimbabwe into enzima ebuhlungu, noma besibona ubaba ukuthi uyagula besilethemba lokuthi kuzaba ngcono, sasekhona isikhatshana ngokufisa kwakhe, ube ngumuntu osesendleleni, ube plan a few meetings. Silahlekelwe kakhulu, sidabukile, but siyabonga i-contribution yakhe ayenzayo elizweni lelo inkululeko la after independence ncedisa ukwakha isizwe seZimbabwe.
Umnumzana Mkhululi Dlili isikhulumeli sikamongameli kubandla lezaphu uthi ubaba ube ngumuntu okhangelelwe ukuphathisa ekuletheni ukuthula kundaba yegukhura hundi.
Ubaba uDabengwa usesithile, silahlekelwe kakhulu ngoba lapha sikhuluma ngendoda ebisithi nxa ibona into iyimele into yayo. angazi isiNdebele ngawufaka njani ukuthi he was a man of very high and rare principles. Wachia izano abanye besala bekhulu futhi Peter Pan not overthina wachia kathesi ube umuntu besikhangelele ukuthi laba bantu ababulala ngochuku lombhuqa sigugura hundi bekhangele ukuthi nguye umuntu owayekhona ngoba besifa abantu lapha yena wayesejele la ekuthuya aqunywa. So ungumthunzi osuthiya abantu kodwa siyabonga ukuthi lokhu sikhuluma ngakho siyambonga ukuthi ngokuzimisela kwakhe ngesibindi sakhe usitshele ingqobo ukuthi sithwale lo msebenzi usephambili.
Umnumzana Isaac Mabuka uthi into ehlele abantu ibuhlungu kakhulu kodwa abantu bakuthathe njengemvelo bakuhloniphe.
Hayi into esehleleyo njengezaphu ibuhlungu kakhulu. Sifisa nje ukuthi abantu bonke bakuthathe ukuthi kuyenzakala empilweni ukuthi umuntu abhubhe. Ngiyakwazi ukuthi abantu badabukile ezinhlizweni ikakhulu ama members ezaphu. But uDabengwa yayiyindoda sibili. Indoda abantu bamkhalela ilizwe lonke. So siyafisa ukuthi namhlanje welanga sonke sibuyeni ngobuningi benu sizotshengisa ukuthi wona inkokheli isichile. Wayengaso inkokheli abantu bezaphu kuphela uDabengwa. Ngitsho abantu bonke endaweni zonke eziningi bayamhlonipha.
Umnumzana Cosmas Mafu uthi sebesele bezintandane ngemva kokudilika kwentaba.
Isihlangane ngakulapha namhlanje ukudilika kwentaba engingakutsho ngomdala yikuthi sikonakele elizweni, sonakalele isizwe, sesezintandane, intandane ezipheleleyo. Yiso isimo esiyiso sona thina namhlanje abantwana bezapha. Ngokuzintandane kwedomi kwakuza xotshelwa le ekusika kuthi kuyazibonela ma.
Unkosikazi Theresia Thaka olilunga lezaphu uthi imfa kaDabengwa yikulahlekelwa kwesizwe sonke hathi izaphu kuphela.
Ubaba uDabengwa imaze ngo-1963. Ubaba uDabengwa yiwo abasirekruthayo uyouth. Saba ngama-youth under ubaba uDabengwa laboBhushi labanye. Kati ke ubathi naye umuntu ongazange impilo yakhe yonke oyiqedile kustrati angazange ukuthi laye ake yenze okunye. Ubaba uDabengwa ngibuhlungu obunye okumangalisayo. uDabengwa ufele isizwe sonke nxa sisithi kafela ngezapho. uDabengwa usebenzele isizwe seZimbabwe nothi zapho.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi uDabengwa uthiye uZulu eNingizimu Afrika edanile ngoba ube ngumuntu owayelwela inhlala kahle kaZulu.
Namhlanje ilanga lesitshonile emini sisalibele wabe ekufulathela ubaba uDabengwa wasithiya sesingabakalayo. Njengebandla lezaphu wasithiya njalo sikhala njengemu leZimbabwe. Uthiye njalo iSouthern Africa yonke isehlise izinyembezi ngoba simazi engumuntu owaphila impilo yakhe yonke engumuntu olwela ukuthi abantu abansundu eSouthern Africa ikhululeke, elwela ukuthi iZimbabwe ikhululeke qala from colonialism waphinda njalo walwela ukuthi ibe democratized, elwisa incindezelo olomuntu omnyama phezu komunye umuntu omnyama. So silahlekelwe ngumthunzi owususele masikhangele abaholi bethu abaphuma from i-liberation movement. Nguye edakade sisele ube zikhathaza ngokuthi abantu bahleli yini, abantu bahleli kuhle yini, abahlukunyezwa yini. So silahlekelwa kakhulu kakhulu njengebandla lezaphu. Siyakwazi ube ngumholi wethu sisela siphuma kwi-Unity Accord ngo-2010. Ube ngumuntu ozaretire nje eminyakeni lowo ozayo kodwa akusabanga njalo njengoba seflatele ungakafiki leso sikhathi. Silokhu dana kakhulu njalo siyakhala lemuli umama uMakhumalo labantwana nabazukulu bakhe sibabonga njalo ukuthi basiboleka ubaba saba ngabantwana bakhe sonke sibanengi njalo sathola ukusizakala from ubaba uDabengwa sibanengi.
UDabengwa wabotshwa ndawonye lelinye iqhawe lempi yenkululeko uMui uLookout Masuku ngomnyaka ka-1982 besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kodwa batholakala bemsulwa kodwa baqhubeka behlukunyezwa beyizibotshwa bakhululwa ngemva kweminyaka emine. Ngemva kokulotshelwana komanyano oweUnity Accord phakathi kweZANU leZaphu, uDabengwa labanye babambana bathatha inyathelo ngomnyaka ka-1987 lokuphuma kulumanyano bacabanga ukuvuselela ibandla leZaphu bethi babengavumelani leUnity Accord. UDabengwa uchiye umkakhe, unkosikazi zodwa Dabengwa, abantwana kanye labazukulu, kodwa amalungiselelo esililo lokubekwa kwakhe akukwaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa bathi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kukaDabengwa. Emazwini abo enduduzo ababili laba bathe bakhala ndawonye lemuli yakhe. Loba enkundleni yeTwitter uMnangagwa uthe ubemhlonipha kakhulu uDabengwa ngendima ayidlalayo ekukhululeni ilizwe. UChamisa yena utshele iStudio 7 ukuthi uDabengwa ubengumuntu ozithobileyo njalo oliqhawe lamaqhawe. Umbonge kakhulu ngokumsekela kukhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya imbali kaDabengwa sixoxe lenduna yenqameni uChief Mathema lesiphathamandla sebandla leZaphu umnumzana iPitula Maphosa onguye oqala lingxoxo.
Ilahlekele kakhulu njengebandla leZaphu njengoba sisazi ukuthi ubaba ibe ngumholi wethu kusukela ngesikhathi siphuma ku-Unity Accord ngo-2009. Umuntu ozaritaya enyakeni lo ozayo sisiya ku-Congress, kodwa kusabanga njalo silahlekelwa ngumthunzi singathi langa lisene lemini sibalizele anyamalala umthunzi ebesikiwo ngoba nguye okade sesele noma igrouphu le eyasikhululayo okade sakhathaleka ukuthi abantu baphila njani, ukuthi abantu balakakuhle yini, abahlukumeza yini. Ibe nguye esele okade lethelela ukuthi abantu behlale kuhle bengahlukumeze. Silahlekele kakhulu umuntu owakhululayo iZimbabwe, wakhulula konke le-Southern Africa, imbali yakhe umuntu owakuqedimpilakhe yonke elela amalungelo olintu, elela ukukhululeka kwabantu abamnyama, elela njalo ukuthi sihlalisane kuhle kungelabandlululo lelethu libonayo elizweni kathesi.
Bathi idilikile intaba enkulu baba Mathema.
Nxa singajulisa ingqondo yethu kabanzi lapho kukhanya kulahlekela isizwe uqamuke umgogodla. Ngubaba uDabengwa ube ngumuntu nje lwana ongakhangelela omunye umuntu khathana. Lami nginje bengibe ngihlangane laye ngimbingelele anginanzelela ukuthi nginduna enkulu ethathela kusigombe, usigombe eyinduna eyala ukuthi inkomo ziqunywe, eyale ukuthi inkomo ziqunywe, eyinduna futhi eyambathiswa unkomo isikhumba sengwe yamnika umkhonto. Ngesingakithi-ke singunini, nxa unika umuntu umkhonto umnika isikhumba sengwe, umnika ubukhosi. Silahlekelwe kakhulu ngoba ubungekwehlukanisa ubaba uDabengwa lo the late Vice President uJoshua Nkomo.
Ngiphenduke kuwe Maphosa, ukutshona kukababa uDabengwa kutshoni kubandla leZaphu kuyiwa phambili?
Into ebuhlungu ye, kodwa sinanzelela ukuthi sibe lesikhathi eside kakhulu laye esibonisa ukuthi yenziwa njani alo kuyiwakhe. Uyabe uDabengwa ube lesifiso akade lazo lanxa isikhathi esesiya uhamba engumuntu olequbu akasazi bonanga lekabile la impilo yakhe yonke akasayibonanga izimpatho ekhululekileyo akasayibonanga inhlalakahle eyakabeyidinga bekuyidlala ukujaha kwabo sempilo iyele sifiso esikhulu kakhulu njalo impilo yakhe yonke ube esila ukuthi enelise ukuthola lokho ababekudinga so yiligasi akusela yona imisebenzi njalo akusela wona esizaqhubeka ngawo esizathi siyazama ukulandela isifiso sakhe silandele amacebo akhe le mfundiso yakhe ize sifike lapho ayekhangelele khona ukuthi sifike njengesizwe seZimbabwe ngakho kulokukhululeka khona okungelabandlululo okungela ukwephulwa kwamalungelo abantu okula i-economy esebenzayo okulezibhedlela ezisebenzayo namuhla nje kudela emazweni akhashana edinga khona ukuthi ethole isibhedlela esisebenzayo njeba lapho elizweni zingekho isifiso sakhe zonke lezo so njengebandla siyalandela khonoko asinisa khona asibonisa khona indlela asibonise yona sizayilandela sibe seyifika kwizimbabwe ekhululekileyo zimbabwe esebenzayo wonke umuntu.
Baba Mathema, bakhona abathi uDabengwa kumele ayebekwa emalibeni amaqhawe eHarare. Kanti esikuzwayo bakhona abathi hayi uzabekwa kibo lapha azalwa khona. Kuqakathekile yini ukuthi ubekwa ngaphi?
Ngizathanda ukuthi ngiqale ngibalekele ukuthi ubekwa ngathi ngizakuphendula ekugcineni. Ebe ngithanda ukuthi ngigxile kikho ngiduduze ubaba lo uMaphosa. Ngifisa ukuthi ngimvezele lokho ukuthi inhlathu kayife. Inhlathu ithi ngafa ivuka umfukula. Nxa kulokunye ubaba usehambile ukhona uJesu wayekhona wahamba kodwa ilizwi lakhe lanamuhla ayelinika abantu lanamhlanje lokho elisimakade lokho elithunyelwa lisiya phambili. Ngibe sengibuyela ke kulokho okokubekwa ngikhangelele okokubekwa kuya ngemuva angizange ngibonela uhulumende ezimba ukuthi umuntu angadeclarewa ukuthi angaya eHeroes Acre. Nxa imuli te yona angahamba angaye eHeroes Acre angadeclarewa njengeqhawe kube esedeclareiwe imuli yakhe nxa ithe yona hhayi thina besize sifiso sokuthi ubaba alale lapha ngemva kwesibaya lapho kubekwe khona abanye bakhe ngoba amathambo esintwini into esiyaziyo kakhulu ngapha esindebeleni ukuthi amathambo ahlanganiswa lamanye.
Leyo bekuyinduna yenqameni uChief Mathema ubekhuluma ecingweni endawonye lesiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi inamuhla unqume ukuba abalwela amalungelo oluntu abahlanu ababotshwe kuliviki besetheswa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele baqhubeke bevalelwe. Abahlanu laba babalisa uGeorge Makoni, uTatenda Mombeyarara, uGamuchirai Mukura, uNyasha Mphahlo loFarirai Gumbonzwanda. Abasolwa bamelwa ngamagqwetha abalisa uNkosazana Jesse Majome lomnumzana Jeremiah Bamu. Ku live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela impilo yeqhawe elitshone lamhlanje umnumzana Dumiso Dabengwa kanye lomhlangano omkhulu we-MDC owe-Congress oqala kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazweni amafitshane. Ukufuthelana phakathi kukamongameli weMelika uMnumzana Donald Trump oyebandla lamaRepublicans kanye labebandla eliphikisayo elamaDemocrats kuqhubekela phambili. Izolo uTrump umise umhlangano abemele awenze lomlawuli wedale leCongress olilunga lamaDemocrats unkosikazi Nancy Pelosi esithi ekasoze ahlale phansi labantu abatshona bemethesa umlando wephula umthetho ngokusebenzelana laberussia kudaba lokuphazamisa ukhetho lweMelika ngo-2016. Inhloko kahulumende yakwele India uNarendra Modi osanda khetha ukuba abuse okweminye njalo iminyaka emihlanu elandelayo sethembise ukumanyanisa uzulu welizwe lakhe ebonga bonke abamvoteleyo kukhetho olusanda kwedlula. Umahluli womthethwandaba we-High Court uJustice Edith Mushore namuhla walile ukwamukela isicelo sesiphangiphangi esikhwezwe ngamalunga e-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa azibiza ngokuthi Defending Morgan Tsvangirai Legacy esokuthi umise umhlangano omkhulu waleli bandla we-Congress ozaqala kusasa eGweru. Ngokunjalo ibandla leMDC lithi lizaqhubeka ngomhlangano walo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uMavis Gama.
Isikhulumeli seMDC uMnumzana Jacob Mafume utshele umhlangano lentathelizindaba eHarvest House ukuba kabukho ungamisa ukuqhuba umhlangano wabo weCongress. Njalo enye inkokheli isivele isikhona eGweru lamalungiselelo esekusibanga esiphezulu.
We are politicians, we deal with the politics. Our lawyers will deal with the legal issues. Our lawyers have
singabezombusazwe thina sikhanyela ezombusazwe. Amagqwetha ethu yo azokhanyela ezomthetho. Amagqwetha ethu asixwayise ukuthi siqhubekele phambili ngomhlangano wethu weCongress. Kungakho sizokwenza kanjalo. Ngakukho esikutsheliweyo okuphambana lakhona loba yini engenza umiso lomhlangano.
Kwasekelwa ngesinye seziphathamandla sebandla leli unkosikazi Dorcas Swanda.
Ngikhuluma nje ubabuthi bayi organizer wethu useGweru uyalungiselela iGweru layo njenge-community isilindele ilizwe lonke jikelele abantwana be-Party of Excellence MDC bayalungiselela ukuthi babuye eGweru sizohlangana ukhethwa inkokheli ukhethwa i-leadership ye-party. So akulanto ezasibisela emuva i-transport silungisiwe ukudla sokulungisiwe indawo zokuhlala kulaba ababengalandawo yokuhlala sezilungisiwe eGweru. So sonke all the roads are leading to Gweru. Akula nto ezasifisela emuva ngaphandle kokuthi sihlangane khona ngale njengabantwana be-MDC.
Enye ingcwethi kwezombusazwe engomunye wabaphatheke kwezokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uMnumzana Bekezela Gumbo uthi udaba lwempi zamacele MDC alusozelwa qedwa yimithethwandaba.
Ngoba ekuqaleni kumele sinazele ukuthi MDC le esilayo kathesi, MDC Alliance, yena abantu abama besithi kuhanjwe ekhothi kubuyele ku-2014, abantu abo bafuna ukudelize i-alliance, bafuna ukukhipha ikomponenti ebuyele owesimencube, bafuna ukukhipha ikomponenti ebuyele amabandla la amanye ayephume ku-MDC ngesikhathi before 2014. So now, njenge-MDC Alliance, abantu laba bona vele kumele ukuthi kufanele ukuthi sikhanye ukuthi beqhubekele phambili. Ngenxa yokuthi i-party bayithi MDC Alliance akumelanga ukuthi ihlutshwe izinduku zenye iparty to that alliance. Ngiyabona ukuthi MDCT ngenye la yabuya ku-alliance ngenxa yabuya labantu abaningi.
Ugumbo uthi konke lokhu osekusenzakala yingxabangxoza eyabangelwa yokuphuza kwabomanyano we-MDC Alliance ukulungisisa lolu daba isikhathi sesekhona.
UChamisa wakumele ukuthi esengene ku-alliance wakumele ukuthi emekeshe ukuthi i-alliance leyi bayisekele ukuthi ibe yiparty. I-alliance ibe lama-structures ye-constitution yayo ukwenzela ukuthi bebalekele umsindo wayo ku-MDCT wama-issues ze-MDCT ngoba angeke sikubalekele ngoba ungakhayela kahle uma usu-analyze uzabona ukuthi labo benjalo uChamisa abarongo kukhona ukurongo abawuvezayo obeza ukuthi abantu abo bezebegcine besilo bezebefika emakhoti asikuthi phela abantu lisebenza lokhu ngapho kusukelana nje umuntu seqala ukukhodi no kuyabule somewhere lapho laphambanisa khona ungakhaya ukuchamisa indlela owakhula ngayo ngena kupower kuningi owakuqawa ukuviolethayo umthetho we-FDCT angisho because ine-FDCT and abantu laba they are using that ukuthi benjani bethi let's go back to 2014.
Ngakwelinye icele abe-MDC sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court bephikisa isinqumo esanikezwa ngu-Justice Edith Mushore emthethwandaba we-High Court lapho athi kumele baqhube amalungiselelo e-Congress kulandelwa lokho okwakuyikho khona ngomnyaka 2014 kukhangelwa inkokheli eyayikhona ngaleso sikhathi. Okhokhele iqula lamagqwetha akhweze lolu daba emele abe-MDC ngu-Advocate Thabani Mpofu. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Abantu abadabuka eZimbabwe abake baya embukisweni weZim Expo oqhutshelwa eMelika minyaka yonke bathi umbukiso lo ulakho ukulethela usomabhizimusi amathuba amanengi. Njalo ukholisise labo abasebenza gadalala eMelika lakwamanye amazwe. Bathi kuhle kakhulu ukuthi abantu bathi gwaqa bakhumbule ekhaya lapho kulesihlobo labangane ababhekane lesimo esibi somnotho. Umbukiso walonyaka wenzelwa eChicago. Omunye wabatakazelela lombukiso ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquka. Yena utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi sowathola umsebenzi omningi okumangalisayo ngemva kokuphatheka kwakhe kulumbukiso.
Izimifombona angibona iright anti yiyo ukuthi sihlangane abantu abase-America like abantu abase-America lapho futhi lathi sibe siyahlangana sikhiphe isitresi zomsebenzini. So into eright njengiyibonayo ukuthi into esihlanganisa abantu.
Singathi wena siwatholani kuZim Expo njengoba nje sizwa kuthiwa ujala ukuhamba sibili?
Mina uZim Expo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. I mean, it's not just for social kuphela, but ngalawo ngumuntu othanda like mina into entertainment. So ngathola like ama business partners, ngathola la ma deals. I mean, it's a lot of things you can gain from Izim Expo. You find vele abanye abantu kugcina sengabangani like for life, yabo.
Nesifiso sakho ukuthi nqa vele ikhona uyabo uhamba kuphela usiyathola kunye futhi kwamabhizimusi lento ezinjalo.
Ya mini nga isizwe sami nga lo ngalo kukhona lami nga kungela into embambileyo kungela okumphathileyo lami ngile time kanye hayi awun mind nje mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo la indawo okuhamba la usiyakhupha i-stress kulabanye abangakwanisiyo phela uhambe emakhaya abangela ama-papers phela lapha. So the only time okwanisa ukuba ligada yokuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya. Yabo seZim Expo la ukuthi indawo la yakufika ukutsha ngomoyo ukhohle la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo ilanguage yokukhulumayo you can easily maneuver la eZim Expo. I mean I think Izim Expo is something good just to socialize yabo.
Umnumzana Mandla Gumbo Mguquka isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo nkosazana Musa Ndlovu ohlala eMaryland.
Umbukiso weZim Expo yinto enhle kakhulu, iyanika abantu ithuba lokuthi bahlangane babonane.
Kuyini okunye okuthakazelela ngombukiso lo Mandlovu?
Ngaleso sikhathi kuyaba lo Miss Zim USA, kube lo mncintiswano lo kuhle ukubona amantombazane ekhaya. Nokuthi isikhathi esiningi sikhangelele ukuthi into yabantu amantombazane amahle kodwa ngosisi abafundileyo betshengisela lezinto abazenzayo behlezi elizweni laseMelika. Niyazi ukuthi bakhona abahlangana ngezebhizinisi kodwa angazi kakhulu ngalokho. Into enhle sibili eyenzakala ngawo wonke umnyaka. Esikhathini esiningi kuyakuthi ngesikhathi sika Miss Zim USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befike bakhetha ukuthi baye khona.
uNkosazana Musa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eMaryland bexoxa ecingweni lokithi Dube weStudio 7. Fanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.